Mapato anopikisa munyika ari kuchema-chema kuti asati apiwa neZEC gwaro revavhoti richashandiswa musarudzo, asi Justice Chigumba vanoti vachiri kugeza gwaro revavhoti uye gwaro iri richatanga kupiwa vanhu vese vari kukukwidza musarudzo. Justice Chigumba vanoti parutivi negwaro riripo iro rakaongororwa neveruzhinji uye rikashandiswa kunomination court, vati gwaro iri ndiro rave kusukwa pasati paburiswa gwaro rekupedzisera. Mai Chigumba vati dambudziko rekuchema-chema riripo nekuti mamwe mapato aida gwaro iri riri muchikamu chekuti rinogona kusandurwa zvekuti raizobuda risina kumira zvakanaka, uye vakaona zvisingakodzeri kuvapa voters roll iri muchikamu ichi.
Takaneta pavoters roll rataive naro ndechekuti kune vana venyika ino vaiti vari kuda kuti tivape voters roll iroro rakagadzirwa nenzira yekuti vanokwanisa kuripidigura voriendesa kuruboshwe, voripidigura voriendesa kurudyi, tinonzi analyzable format. Isu ndokutaura kuti azvigoni kuti tivape chinhu chatakanga tichiri kugeza.
Vati pari zvino vari kutarisa gwaro revavhoti kubva kumatunhu ese pamwe nevakanyoresa vasati vaburisa gwaro rekupedzisera. Asi sachigaro rimwe sangano rinongorora sarudzo reelection resource center zvakare vari gweta vatrust mahanda vati zviri kuitwa neZEC zviri kunze kwemutemo nekuti gwaro revavhoti rinofanira kunge ravepo zuva resarudzo risati ratombodomwa.
Pavanoida panguva ipi zvayo vanoida, uye futi inofanira kupuwa pachena kune akadomwa kuti achange akamirira constituency ipi panguva iyo election inenge yadomwa kuti icheke musi wakati.
Vamaanda vati zvinhu zvakanaka kuti dai ZEC yakangogadzirisa nyaya dzegwaro revavhoti kuitira kuti sarudzo dzisaite mutauro.
Saka zvinofanira kunge zvakakirinwa kukare kuita kuti vanhu vapinde musarudzo tichiziva zviri kuvhoters roll. Ndosaka chifanira kupiwa vanhu iko zvino voters roll iyo kuti kana paine munhu anoona chisara chiripo anogona kushandisa mirawo yekuti riiswepo, kana kuti kana paine anofanira asipo poshandiswa futi mirawo yekuti ribviswe kuita kuti magwana pasazoita mutauro wekuti maelection akadzirisiwa.
Zvichakadai vanhu vaswera vari chipatapata kutenga gwaro revavhoti risati rapepetwa kana kuti provisional voters roll kubva kuZEC, uye vamwe vange vachipiwa ipapo asi vamwe vachinzi vazodzoka mukati memazuva maviri. Vanoona nezvesarudzo muMDC inotungamirirwa navawoshwe Ncube vaHenry Chimbiri ndemumwe avo vakwanisa kutenga gwaro revavhoti nhasi.
Unotanga wabhadhara, ini ndabhadhara $20 inova ndiyo mari yekuti ugwanise kupiwa national voters roll. Ndanga ndisingade constituent voters roll riri kuita $10 uye reward riri kuita $2. Saka tichatora national voters roll tichida kuongorora kuti ndiro here voters roll chairo, nekuti tikasava naro zvinogona kutinetsa.
Vati vachada kuongorora kuti gwaro iri rinenge rine musiyano upi negwaro rekupedzisera. ZEC inotarisirwa kuburitsa muGovernment Gazette mazita evanhu vese vachakwikwidza musarudzo nguva ipi zvayo kubvira mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.